yekubulawa yongororo ya serapsaka akugadzira yari magwaro acho kuti izope kune vakuru vemutandaro.
Chii chamakawana muongororo iyi?
Handingakwanisi kutaura ndisati ndapa gwaro racho kune mutungamiri wepati.
Munoshanda nemapurisa here kana kuti ongororo yenyu yakamira iri yega?
Inosanganisa zvese.
Saka bato renyu rinotarisira kuitei kana pakawanikwa paine vamwe vane mhosva?
Aiwa, kana paine vanhu vane mhosva, bato redu ndochinicho tinovhima mhosva zvakanyanyisisa. Pakawanikwa paine vane mhosva, chirango chakafanira chinodiwa.
Pane zvamakawana munoona sekuti zvinogona kugadzirisika here mubato menyu?
Handikwanisi kutaura naizvozvo ndisati ndabriefa party president.
Kana totarisa kubato renyu, chii chiri kuitwa kugadzirisa nyaya yokusawirirana kunenge kuri kuitika mubato iko zvino?
Iyoyo ingangotaurwa chete naspokesperson weparty. Ina harisiri spokesperson weparty. Ndinongotaura, ndabvuma kutaura nenyaya yeongororo nekuti ndiri kutungamira ongororo.
Saka pane zvamungatiudza here pamusoro peongororo yenyu zvisingakanganise zvamunoda kuita kunotaurira vakuru vebato?
Hapana, munhu angazotokwanise kutaura nemi zvakazara ndiye mutungamiriri webato kana ndikanga ndamupa ripoti yangu.
Ko, yekubhoyera ongororo yakaitwa yakapera?
Zvese izvozvo zvitarisirei kuti mukuru webato achataura nezvazvo nemazuva mashoma shoma ari kutevera.